wongu kwacho budiriwa nhasi kwaitwa kukaburisa pachena kuti akafa nekupfurwa.
Vari kuti akapfurwa zvakadii paongororo yaburitswe?
Paongororo yakaitwa iri kuratidza kuti akapfurwa vangati muchirungu at least two times.
Mabaraya angari panhengo ipi chaiye pamiri payaonekwa nana chiremba vaongorora mutumbi wemwana?
Mabara akaburiswa, rimwe rakaburiswa pagumbo, maviri anonzi akaburiswa pachipfuva pamoyo.
Saka urongwa hwokuradzikwa kwemutumbi wemwana hwakamira sei?
Urongwa anga achifanira kuti anoradzikwa mangwana, tinoita tiri kuti anoradzikwa mangwana, asi hurumende yakamuunza kuno kufarire nyatwa, vanga vachipa chikonzero chekuti havachina fuel yekuti adzokere ikoko. Saka semhuri pari zvino hatizive kuti vanoiwana nguvai, asi vamwe vanhu vatodzidza kutofanira kutonochera guva racho kumusha.
Vakuudzai kuti vachange vachitakura mutumbi wemwana ndiani chaizvo?
Mapurisa.
Vachiti varoda kunouendesa kumusha?
Wanga uchinzi necondition yavo yawava hauchakodzeri kudzokera uchinopinda zvekare mumochari, nekuti waipa wakutongonanga kutonoradzikwa straight.
Tambotaura naminista kana kuti gurukota rinoona nezvemukati, rinova gurukota rinoona nezvemapurisa, vari kuti izvo mhuri yekwamasendeke haina kumbofa yakasvika kwavari nechichemo ichi. Mungatitsananguro zvakamira sei?
Munogona kutevedza kumatare mugowana nyaya iriko kumatare yakatopinda. Ndosaka nhasi zvazokwanisa kuitwa pathology na second doctor wefamily. Ndosaka zvabudirira nekuti havaigona kungoenda vasina mvumo yekubva kumatare.
Munyaya iri mumatare iyi makaisawo here zita raminista wehome affairs vake nematema?
Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti mumapepa akafailiwa zvirimo zvese, vakuru vemapurisa ndo vakanga vachiti vaimomoke marespondent, inini ndiri applicant.
Hurumende ikakundikana kubatsirai nhasi, tiri kutoona kuti nguva yatopfuura iva masendeke, muchatora matanho api?
Tinotarisira kuti havangakundikani, nekuti ndipo patatarisira ipapo pa24 days dzose dzapfuura idzi taexhausta kana kutapedza zvose zvatanga tinazvo mukumhanyamhanya kuti ndiitio zvaungaitwa tikwanise kuradzika. Saka ivo ndo vanga vaine responsibility yekungonoudzorera kumanika lane sie zvatinofanira kuva nekuuya kwavakaita nawo.
Saka mutumbi wemufu uyu uri kunovigirwa kupi chaiko?
Uri kunovigirwa kubwuyera kwanyashanu kwajori.
Kutaura kuno vanhu vatoveko vakaungana kuti vatambire mutumbi kuti vazouradzika?
Hongu vakaungana, uye vanhu vatosimuka izvozvo vatodzira. Inini ndatosara muno mukuti kana pangofonewa kuti chiuyo yawanikwa, then ndobatana navo kuvaratidzawo madirection yepano nochengeta.